DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Zimbabwe Election Support Network inokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti inyorese vavhoti zvechimbi-chimbi munzvimbo dzichaitwa mabai elections. Nasi Sadak ichatanga musangano wayo mukuru muguta reLilongwe muMalawi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri 20 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana manomwe nevapfumbamwe 709 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere 5180. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu 223,000. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vava mamiriyoni mana ane zviuru zana rine makumi manomwe nezviviri zvine makumi masere nevapfumbamwe 4,172,089. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana rine makumi mapfumbamwe nezviviri nemazana maviri ane makumi masere nevapfumbamwe 3,192,289. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru gumi nezvina zvine mazana matatu nemakumi mana nevashanu 14,345. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sangano rakazvimirira richiona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti kunyangwe hazvo richitambira nemufaro kutarwa kwezuva rekuita sarudzo dzemabai elections, sangano ravo harisi kufara nekutadza kweZimbabwe Electoral Commission, ZEC, kunyoresa vanhu vazhinji vanoda kuvhota kekutanga. Sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni vanoti ZEC ine basa zhinji rainofanirwa kuita mabai elections asati aitwa musi wa26 Gurume. Vachiti vanhu vanofanirwa kuregerwa vachitsvaka rutsigiro zvakanaka uyezve kuona kuti sarudzo idzi dzinoitwa pasina mhirizhonga. Mugwaro ravabudisa, ZESNI inokurumidzira hurumende neZEC kuti vatange kunyoresa vanhu zvechimbi-chimbi munzvimbo dzichaitwa mabai elections kuti vape vanhu mikana yekuvhota, sezvo vazhinji vakatadziswa kunyoresa neZEC iyo vanoti haina kuita basa rekunyoresa nemazvo.
Tinotambira kuziviswa kwakaitwa nemutungamiri wenyika kunyika yese kuti mabai elections House of Assembly constituencies angasisina vamiririri zvichitevera marecalls, ndufu kana kuti kupromota kwakaitwa vamwe wacho vanga vari maMPs. Asizve tinoti isu maby-elections aya aifanira kunga akaitwa kare. Mutemo unotaura kuti kana paita vacancy muhouse of assembly nokonzerwa nerufu kana kukonzerwa nechikonzero chipi chipi zvacho by-election yekutsiva munhu anenge abva muparliament iyeye nenzira dzakasiyana siyana inofanira kunge ichiitwa mumwedzi mitatu kana kuti mu 90 days kubva musi wakaita wakakreateka vacancy iyoyo kureva kuti maelections atikutaura nezvavo aya mabyelections atikutaura nezvavo aya mabyelections aifanira kunge akatoitwa kare kare aifanira kunge akaitwa mamwe acho muna 2020 mamwewozve aifanira kunge akaitwa muna 2021 hapana chikonzero chaisakisa kuti mabyelections aya asaitwe nokuti nyika dzakatikomboredza dzaitoita maelections anobata nyika yose Zambia yakaita manational elections Malawi yakaita manational elections South Africa yakaita maelections anga akakura zvikuru anga ari malocal government elections asi akanga achivharira nyika yose saka hapana chikonzero chaita kuti isu senyika yeZimbabwe titadze kuita maby-elections mumaconstituency 28 uyezve numaward angangosvika 33.
Zvamusingafari nazvo ndezvipi uye nemhaka yei?
Zvatisiri kufara nazvo panyaya iyi ndezvokuti mutemo unoti iwo kana president vadoma kana kuti vataura kuti election yeby-election iri kuitwa musi wakati hapachisina nguva yokuti paitwe voter registration nokuti zvino mutemo unotaura kuti voter registration inongopera mazuva maviri mushure mokunge president vazivisa kuti pane sarudzo dzichaitwa dzema by elections izvi zvakanangana ne House of Assembly asi kana takatarisawo kumatunhuku kumakanzuru panenge patongoita vakazi ipapo voters roll inobva yatovharwa
vamakoni sangano renyu rinoita sekusafara kuti Zimbabwe Electoral Commission yambomisa kunyoresa vanoda kunyoresa kuvhota kekutanga semusingafari nazvo
Isu hasi kufara nomutemo iwoyo nokuti haupi mukana kune avo vanenge vachida kunyoresa kuti vavhote vanogara munzvimbo idzodzo kuti vakwanise kuvhota saka tinokurudzira kuti mitemo iyoyi iongororwe kuti panodaidzirwa maby-elections papuwe nguva yakafanira yokuti avo vanenge vasati varegista kuti vavhote vawane mukana wokuregista kuti vavenge vachivhota mumaby-elections ivo vanenge achida kuitwa
manga muchida kuti zviitwe sei
iyo maby-elections iwawa mukana kuzeki yekuti inyatsoongorora matambudziko ayakatarisana nayo mumageneral elections atakaita muna 2018 yoona kuti zvingagadziriswe sei by-election iyeyo ichigadzirirawo zvakare kuti maelections a 2023 ange asina kusangana nematambudziko akasanganikwa nawo nezeki pavaiita kurana maelections muna 2018
Munoti kuhurumende nokuzek pamusoro pemamiriro akaita zvinhu aya.
Inguva yokuti Zek inyatsoona kuti mirizhonga yakadzika munzvimbo izvozvo zvirikuitwa maby-elections. Inguvawo zvakare yekuti vanyatsotarisisa kuona kuti hapasi kuitwawo vote buying nemapato kana kuti neivavo vanenge vachida kuvhoterwa mumaconstituency iwawo akasiyana-siyana. Uyezve yoratidza kuti avo vanotyora mutemo weelectoral vanoitwa sei takatarisana nemaby-elections nokuti izvo zvinozobatsira zvakare vanhu vange vane confidence yekuti Zek iri kuda kuti maelections anoitwa muna 2023 anga ari maelections anoitwa zvakanaka saka tinotarisirawo Zek kuti ichatora mukana uno kugadzisa zvose zvavakatarisana nazvo matambudziko ose avakatarisana nawo chipawo mukana yakafanira kumapolitical parties ese kuti vakwanisewo kunge vachienda kudzinepenyuro nemaprograms avo nemamanifesto avo takatarisana neelection iri kuuya iyoyo saka mukana wakanaka wokuti zvose zvinoda kugadziriswa zvigadziriswe zvakanga zvakanakawo zvakare kuti electoral act yedu itsva yatanga tiri kukurudzira inge yavapo maby-elections aya asati aitwa asiwo tinoziva kuti izvi hazvichakwanisika nokuti electoral act iyi haisati yapo tikurudzirawo zvakare kuti parliament yeZimbabwe irambe yakatarisa nyaya iyo iyoyo kuitira kuti Electoral Act nyowani inge yavapo gore risati rapera izokwanisa kushanda mumaelections atichaita harmonized elections muna 2023.
Avo vange vari sachigaro vezesni vaAndrew Makoni vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutauriri weZEC vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo. Nasi vatungamiri venyika dzemuSADC vachatanga musangano wavo kana kuti Extraordinary Summit of Heads of State and Government muGudare Lilongwe muMalawi. Imwe nyaya ichakurukurwa zvikuru ndeye basa riri kuitwa nemauto eSADC akatumwa kunobatsira Mozambique mukurwiswa kwayo nevarwi vanopfurikidza mwero. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Denver Ncube, vanoti SADC inofanirwa kusimudzira basa rayo mudunhu uye inofanirwa kuratidza kuzvipira mukumira nevanhu mudunhu iri. Vanoti SADC inofanirwa kuita mutongi gava sezvinoitwa nesangano reEconomic Community of West African States, ECOWAS, mudunhu rekumadokero eAfrica. Dr. Ncube vanoti SADC inofanirwa kurumbidzwa mukuedza kwayo kuvaka mahofisi matsva nemabhiriji pakati penyika dzayo.
Ndinoona kuti musangano wemusangano wakakosha chaizvo nekuda kwekuti SADC idunhu rakatarisana nezvimhingamupini zvakawanda nematambudziko akawanda, kusanganisira nyaya yeutano, seizvozvo tagara tine denda reHIV ranga riri kutinetsa tobva tawedzerwa COVID pamusoro pazvo. Zvinhu zvekuti tikasangwarira seSADC uye seAfrica tisu tichange tichasara tine dambudziko iroro reCOVID. Saka zvinoda kuti izvo madunhu akaita sana SADC, COMESA, ECOWAS ange achisangana achigadzirira kuti agadzirise matambudziko ari kusangana neregion yedu. Tarisa futi nyaya yekufamba kwevanhu. Sekuziva kwenyu nyika dzakawanda nekuda kwedenda reCOVID mabasa ari kunetsa, saka zviri kuisa pressure pahurumende dzakawanda kuti dzopatsanura sei nyaya yekuti vagari vemunyika dzavo vakwanise kuwana mabasa uyezve chibalansawo kana kuenzanisa pakati pevanenge vashanya vachibva kune dzimwe nyika vachishanda munyika dzavo. Tinoona dambudziko richibuda kuZambia nekuSouth Africa, uko vagari vashandi vemuZimbabwe vari kushanda ukoko vari kutarisana nekushandurwa kwemitemo inobatsira panyaya dzekufamba panyika idzodzo.
So kuona kwenyu, SADC iri kugona here kubatsira nekuchengetedza dunhu iri uye iri kugona basa rayo here?
So kuona kwangu, ndoona kunge SADC isiri kunyatsogona kuti iite basa rayo zvakanaka. Ndinodaro nekuti tikatarisa zvaiitika makore makumi apfuura, SADC ndiyo inongozooneka kana zvinhu zvatoitika kare. Tine matambudziko akawanda. Chekutanga, mugore ra1992 zvinhu zvakange zvachizikanwa kuti izvo patinozosvika muna 2002 pachange pane dambudziko remagetsi, asi hamuna hapana nyika muSADC dzakagadzirira kuti dzive dzinoita kuti dambudziko iri risazove rikuru stereki sezvariri nzuva ranhasi. Mukatarisa nyika yeSouth Africa, Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Zambia, dzese inyika dzinonetsikana nenyaya yemagetsi, but zvinhu zvaizikanwa nenguva yakare. Ndo chekutanga. Chechipiri ndechenyaya dzeutano. SADC haisi kunyatsobata nyaya dzeutano uye kuisa mari inokwana panyaya dzeutano. Chechitatu chandingataura inyaya yatingati susu zvematongerwo enyika, governance nedemokrasi. SADC haina havaitonge vane hanya nenyaya iyoyo sekuona kwatinoita dambudziko rakaitika kuMozambique. SADC yanga yangomira kusvika Rwanda yazopindira. Tikatarisa zviri kunoitika muZimbabwe, SADC inenge ichiona kudzvinyirirwa nekutsikirwa kuri kuitwa vanhu uye nekushayiswa vakodzero dzavo dzakazara, asi vanoramba vakanyarara. KuSouth Africa kana kukaitika zviya zvinoitika zvinonzi xenophobia, SADC aimbotauri, inoramba yakanyarara, asi zvizvarwa zvemuSADC zvinenge zvichidiwirwa nematambudziko yavo.
Chii chamunoona sechinhu chikuru chakaitwa neSADC mudunhu iri?
Chatingati chikuru chakaitwa neSADC, zvinonetsa kuti tinyatsonongedzera chinhu chinobatika chaizvo. Tingangoti maefforts avari kuita ekugadzira one stop border pa Bait Bridge, tingangotarisa tichiti ndo chatingati chinhu chikuru chakasanganisa nyika mbiri dzeZimbabwe neSouth Africa. Tikazotarisawo bridge rinoenda kukazungula, tingati ndo one of maprojects atingati izvo SADC yakagona.
Imimi Dr. Ncube, munovimba neSADC zvakadini pakuchengetedzwa kwekodzero dzenyu?
Handidi hangu kunyepa, handifunge kuti zvizvarwa zveSADC uye neni handingati izvo kana nchinge ndawirwa nedambudziko rekuzvidzwa kwekodzero dzangu, ndingati SADC ingatsurunika kana kuti vangatsukunika. Handifunge kuti tingatembe neSADC, nekuti panguva dzese dzinoitika zvinhu munyika dzeSADC, vatungamiri vedu vese vanenge vane chibvumirano chavakaita chekuti izvo hatife takakumisa kana ukange uchiuraya vanhu vako, tinokusiya uchiuraya kana kuzvidza kodzero dzevanhu vako.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika. Dr. Jennifer Ncube vari paRunhare kuOregon neStudio 7. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra-2021 ranga rakavaomera zvikuru, uye vanotarisira kuti gore ra-2022 ringe riri gore rinova richatutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Vechidiki vakawanda vakataura neStudio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo, sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo, apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vazivanai muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti kuoma kweupenyu kwakazowedzerwa nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra-2021 zvanga zvichidhura chaizvo, zvinonga zviita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hwofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma, zvichireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki Muzvare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru, sezvo vaisera vasingaite mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sevasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore re-2021. Garasvika pakunopera matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura mudzimba muno mudhorobha. Izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro, tichiwedzera mabasa emudzimba. Rimwe dambudziko ratikaona nderekuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana titumwe kuenda kuhoni musango munotyisa.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirishonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa, pamwe nekupenderwa nyaya dzematongerwo enyika.
Izvo zvechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvematongerwo enyika nokuti kwaiva nemhirizhonga yaitwa nebato reZANU PF. Mukatarisa gore ra2021 ndo gore ratarasikibwa na comrade Nyasha vekwagutu akaabductwa akarobwa pakaitwa presidential visit. Gore ra2021 ndiro gore ravharwa vamakumbura rizivishe. Tikatarisa ndo gore futi rasungwa vana Silia vana Johana munomasvingo. Tikatarisa ndo gore rasungwa TV9 kusanganisira neni.
Asi mumwe wechidiki muZANU PF vachausungana savanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga humwe hurumende rakakwanisa kuvhura maindastri matsva izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANU PF nehurumende yavamunangagwa mugore ra2021 apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa pa nyika yose. Takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektura akawanda achigadzirwa nemafektura amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu. Zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021 muzvare rorenyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa. Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mgodzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati pevechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mgodza vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo, nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki. Vamugodza vanotiwo vanoona gore ra2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo za2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mbotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Munewsday, mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly Valavumo Maduku vanoti sarudzo dzemabai elections kutambisa mari uye hadzina zvadzinobatsira. Munewsday makare, Chief Justice Luke Malava vanokurudzira kuti majaji nevamwe vanoshanda mumatare edzimosva vapiwe mari yemihoro yakanaka kuti vanhu ava vasasiya basa, vachiti gore rapera vashandi vemumatare makumi masere nevasere vakasiya basa kusanganisa mamajistrate gumi nevasere. Kuroniko rinoti makanzura eguta reGweru anotarisirwa kusarudza meya mutsva weGweru zvichitevera kudzingwa neMBCT kwava Josiah Makombe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiva shamarari veStudio 7 kumatanoka wande kumajonga kandimirere choto Sister Marvelasi na Blessing Zulu nevamwe vese. Mubvunzo wangu uri kuenda kuna Monzora. Vamonzora vari kubvuma kuti MDCT, asi ndinozoshamisikazve vachiti MDC Alliance. Vanoti vanoda kuenda nezita rokuti MDC Alliance kumabai election, but pandavanzwa inova muchivabvunza ipapapo muchivati inini MDCT, muchiti munozotaura nemutungamiri weMDC Alliance, vachamisa. Vanga vachidavira kureva kuti vari kubvuma kakuti MDCT. Saka ini ndiri kuti kuna Monzora, chinozoita kuti muzoti muri MDC Alliance chii? Ndipindirewo pamwe ndaresva zvangu kunzwa, but ndiri kuona sekuti vaMonzora muri kutorasika inini. Zvamunozoita inini muri kuda kungovhiringidza zvinhu chete, kuda kutotivhiringidza mafungiro edu isusu vana veZimbabwe vaMonzora. Tipindurewo ipapo, ndatenda hangu.
Makadii vatungamiriri vashamarari veStudio 7. Ini ndiri kuda kutaura pamusoro pezvataungana Ndoro. Taungana, hapana chaanotaura chechokwadi taungana Ndoro uyu. chaanoda chechekufadza munhu anomupa mari. Isusu kubasa semateacher sevarairidzi hapana kana chatiri kuwana. Angaite here breakdown 100 US yatinowana pamwedzi? 100 iyi ndeye munhu mumwe chete asina mhuri, asingakwire bhazi, asingadye, anongohamheno zvaangangoita kubhadhara mvura nemagetsi chete. Taungana ndoro munhu anonyepa chaizvo chaizvo taungana ndoro uyu. Anotaura kuti muzvikoro mune zvikwanisiro, muzvikoro hamuna kana zvikwanisiro. Inini notori mumwe wevadzidzisi akabatwa nedziwa mupengo isa. Asi anenge achiti zvese zviriko, kunenge kusina kana chinhu. Chikoro chinotoona kuti mari dzemaschool fees idzodzo ndodzavanotora kutomboti vatengere vadzidzisi nevana masanitizer nezvimwe zvinodiwa. Asati nyepere taungana ndoro, kana asina zvekutaura ngaanyarare zvake. Atruzi ndo vanotomiririra mahiro vaya vanhu chaivo chaivo. Iye anofunga kuti vadzidzisi vari kuenda kubasa vari kufara, hapana kana mudzidzisi ari kumbofara kana mumwe chete. Ari kuzvinyepera, iye anonyepa achinyepera nyika yese, hameno kuti munhu akaita sei.
Makadiko pastudio 7 apo. Ndoda kutaura hangu nenyaya yekuvhota. Vanhu please we, kumaruzevha uku, musavhundutsirwe nezanupf uye musaudzwa zvekunyepa. Izvezvi izvi vari kumborega kukudzingai nenyaya yekuti vari kutsvaga mavhotsi a2023. Mukavavhotera vachingodzokera pachigaro chete, motodzingwa wototsveta futi machina iwayo. Saka musabatwa kumeso nezanupf. Zanupf kana yadzokera pachigaro munoiziva zvainoita. Inokuitai sembwa, hamuonekwe sevanhu. Izvezvi kuzumba maramba pfungo uko kuzombomiswa inyaya yekutya kuti tozoruza mavhotsi. But 2023 vachingoti vadzokera chete pachigaro, mese muri kukudzingwa ikoko, muzvizive izvozvo. Saka vanhu ngavazive pokuvhotera. Voterai purezidhendi Chamisa, ndokutoti ugaro hwenyu hurambe hwakanaka. Pasina izvozvo muri kukudzingwa kuta 2023.
Ndinoshamisika maningi nouyu mukuru anonzi Ndoro uyu anoguta nokuti nopuwa mazakwatira emari ngezanupf. Ava vechidya nokuzvichironda vachindodzisa vana vedu kuchikoro vasingaoni chinhu. Shido maticha anacho, asi gavhumendi inotungamirira ndo yemadofu. Gavhumendi isingaisi zvido zvevana vedu papamberi, inoisa zvido zvayo pamberi iyo kuti ivo vagute chete. Hakuna ticha anga inondodzisa mwana umwe munhu iyena asina kudya. Hapana ticha anga inokuchikoro anodzisa mwana umwe munhu vana vake vachifane nzara. Chidoda kuchidzidzisa chinoshuwanei kutanga magadzisa mari yematicha, mapei ematicha kuti inake. Vapei mari yavanochema ndiyo nayi. Sisi vakabvira chichema chizi 2018 chichema. Tipei mari yaita tinouya taivhura kubvura nagari $550. Makavapa here? Makaisawo here zvido zvavo? Kusarwadzisa vanhu vanoshupika vanofane nzara iwo uchiguta nevana vako. Uyu muchienda ana kumira zvakanaka anonzi Ndoro. Unopuwa mazakwata nezanupf echiguta ava vachitambudzika vachipuwa mazikwacha asingatengi.
Mamukasi vashamari vestudio 7, ini ndoitwa tindaishe hombarume pajosapu. Hai, ndongoda kuti kune mhuri yeZimbabwe seiri muno muSouth Africa kana Botswana kana kupi munyika yauri. Aiwa, ndatisachemika tisinganovhote, ndatiende tinovhota kwete kuti timirire kuti vamwe vavhote kuti tione shanduka. Nembivhota tose tivhote nehwandu hwedu, ndokuti tikunde kwete kungotaura chete jenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Regai timbotarisa zvakabuda munhabvu kuAfrica Cup of Nations kuCameroon neZuro. Mumitambo yakatangwa neZuro, Senegal yakakunda Zimbabwe nechibodzwa chimwe chete. Guinea yakarova Malawi nechibodzwa chimwe chete. Morocco 1, Ghana 0. Gabon 1, Comoros 0. Zimbabwe ichatamba neMalawi nemusi wechishanu, asi dzichatamba nhasi chipiri dzakamira sezvizvi. Algeria ichatamba ne Sierra Leone. Nigeria ichatamba ne Egypt. Sudan ichatamba ne Guinea Bissau. Uye Tunisia ichatamba ne Mali. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi maviri vakafa necovid-19 muzimbabwe nezuro. Zimbabwe Election Support Network inokurudzira Zimbabwe Electoral Commission kuti inyorese vavhoti zvechimbi chimbi munzvimbo dzichaitwa mabai elections. Nhasi Sadak ichatanga musangano mukuru muguta reLilongwe muMalawi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.